mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Charity Charamba vaudza vatori venhau pamuzinda wemapurisa nhasi kuti vanhu vakakuvara pachiitiko ichi vanosvika makumi mana nevapfumbamwe uye vari kurapwa kuzvipatara zvinoti Mater Dei, Mpilo neUnited Bulawayo Hospitals.
Isu veZimbabwe Republic Police nevamwe vedu vemauto tinoda kuvimbisa ruzhinji rwevanhu kuti kuongororwa kwechiitiko chakaipisisa chakaitika nesoro kuri kuitwa kuWhite City Stadium kuBulawayo. Tine vanoongorora vese vakamirira mapurisa uyezve nemamwe mauto varipo panzvimbo yakaitikira tsaona iyi. Patiri kutaura izvino kune vanhu vanokwana ivo 49 vakakuvara, vamwe vari kuMater Dei, vamwe vari kuMpilo, vamwe vari kuUnited Bulawayo Hospital. Tinofungidzira kuti figures aya anogona kukwira nokuti tinofunga kuti pamwe vamwe havasati vaenda kuchipatara.
Amai Charamba vati hurumende yaisa mubayiro pane munhu achapa umbowo hunoburitsa pachena zvakaitika zvakakonzera kuti pakuvare vanhu.
Isu seZimbabwe Republic Police tiri kukumbira zvakare kuti imi kunyanya vatori venhau kana mune information ingatibatsira kana footage chaiyo yamuinayo ingatibatsira pakuita mainvestigations, tinokumbira kuti mutipeyo. Tiri kupa reward yakakwirisisa chaizvo kumunhu ane information kana munhu akaongorora nezuro zvakanga zvichiitika kana ane footage inogona kutibatsira. Vanhu vane information vanogona kufona kuBulawayo panhamba dzinoti 0292715568 kana kuti kuBulawayo Central 0292725115 kana kuti kumaCID edu kuheadquarters yeCID pa 0242709134 kana pano papolice headquarters panational complaints desk pa 0242703631 kana kuti WhatsApp number yedu yemapurisa 0712800197. Tapota tipeiwo information. Information yenyu inobatwa zvakanaka ichishandiswa.
Amai Charamba havana kutsanangura kuti chii chaizvo chakatora nzvimbo, asi vakumbira masangano enhau kuti ape mapurisa mukana wekuita basa zvakasununguka pamwe nemamwe mapoka anoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika. Zvichakadai, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati zvakaitika nezuro hazvitadzise sarudzo dzegore rino kuenderera mberi.
Pasine mhandu.
Pasina. Mawo collaborators.
Viva NUPF!
Viva!
IDP! IDP! Vaya chibonyoka!
Vachiwenga vataura izvi pamusangano wavaita nevatsigiri veZANU PF kuChibuku Stadium muchitungwiza.
Mosarudza vatungamiri venyu vamunoda, kwete kuti vamunenge masimani. Izvi zvanga zvichitwa kana zvakaitika kuBulawayo hazvina nebasa. Ava vanenge vaita mutyutyu vanopuwa vanovadziirira. Mapurisa vachaita basa ravo rekutsvaga nyanya idzi dzisinganzwe dzinoda kukanganisa election yedu.
Mumwe mutsigiri weZANU PF angari pamusangano uyu muzvare Clarence Ruzvidzo vati vakatsamwa zvikuru nezvakaitika kuBulawayo nezuro.
Fara nezvakaitika because ndozvinotorakidza kuti vari kutoziva kuti because ane nyanga ndianenge achitongoona kuti ndo vari kupinda, saka kutongoda kungovhiringidza zvinhu. Saka zvinhu zvinototirwadza isenge isusu, especially kungonzwa kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika kune mukuru wedu, zvinhu zvinongorwadza kungorakidza kuti vanhu vada kungovhiringidza programu ikuendeka, ende vari kuziva kuti vakapinda, saka vanotongovhiringidza.
Zvinonzi vamwe vavakakuvara pachiitiko ichi vanosanganisira mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi, mutevedzeri wemutauriri wedare reparamende amai Mabel Chinomona, mudzimai wavachiwenga amai Mary Chiwenga, pamwe nasachigaro wezanu PF amai opa muchinguri kashiri asi vamunangagwa vakapona pachiitiko ichi vakati vavengi vavo ndivo vaida kuvapfuudza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.